Vachitaura pamusangano waitwa nhasi mudhorobha remasvingo, madzimai abva kunzvimbo dzakasiyana siyana ati nyaya dzeutyidzirana zvatotanga nekudaro mhirizhoka inogona kukanganisa kuitwa kwesarudzo dzakanaka gore rinouya. Madzimai aya atizve mashoko ari kubuda mudunhu ravo ndeyekuti ZANU-PF yatotanga kudzidzisa vechidiki mhirizhonga uye madzishe nemasabhuku mumaruwa atotanga kutyidzira vanhu. Mumwe mudzimai apinda mumusangano wanhasi amai sungano zvarabwa naShe vati vari kuona ropa richideuka gore rinouya sezvo ZANU-PF yavhundutswa nemubatanidzo wemasangano anopikisa uri kurongwa.
Isu semadzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza. Saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa, vana baba, isu vana mai tisite tine dambudziko rakawanda mukati mekurarama. Saka tine tichitozvityira izvozvo nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwatatichiita tisati tava muelection zvakutochinja nokuti vavakidzani vete tinavo tetiri opposition neruling. Saka une wakutoona kuti zvakutosiyana nenyaya dzekuti mataurigwa ari kuitwa kumapato ane achitaurika kusei.
Nhengo yeMDCT inogara kwamucheke mumasvingo amai Patricia Ngezi vatiwo mhirizhonga yegore rinouya inogona kuwedzera sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZANU-PF.
Isu semadzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza. Saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa, vana baba, isu vana mai tisite tine dambudziko rakawanda mukati mekurarama. Saka tine tichitozvityira izvozvo nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwatatichiita tisati tava muelection zvakutochinja nokuti vavakidzani vete tinavo tetiri opposition neruling. Saka une wakutoona kuti zvakutosiyana nenyaya dzekuti mataurigwa ari kuitwa kumapato ane achitaurika kusei.
Asi nhengo yeZANU-PF amai Titi Mudhumo avo vaive murwerusungunuko munguva yehondo varamba mashoko emhirizhonga vachiti bato ravo riri kuzopinda musaradzo murunyararo.
Isusu hatikonzeri mhirizhonga semaovetreni kana mafreedom fighters, hatikonzeri mhirizhonga. Takatarisana nemaelection egore rinouya, tinotarisira kubudirira kwakanaka kuti vanhu vachavhota murunyararo pasina anorwisana kana kuudza vana vedu kuti vandopota vachirwisana nevanhu kana kukwadza vanhu kana kuuraya vanhu. Zvinokonzera kuzoti vana vedu vanogona kukuvadzwa vari ivo. Saka tinotarisira runyararo kuti vana vedu vabudirire pamaelection awa tese pamwe chete takamiririra pati yangu yeZANU-PF.
Asi vamwe vakaita saMai Florence Gwede vati mhirizhonga ichange iripo uye madzimai anosangana nematambudziko akawanda panguva yakadai akaita sekubatwa chibharo.
Isu semadzimai tinotya chaizvo nyaya yekuti kana vana vakana kanotrenwa kubhodha gesi ne2018 yosvika iyi zvokwadi ngozi haivingiwa kutuma inovinga isusu ichidzoka mudzemuri. Tichaona kuti isu semadzimai tinosangana nokurepewa kwevana tisuzve tichazara utachiona hweHIV ndezvo nokuti panoita zvemhirizhonga panosangana kubhinyiwa kuzvariwa vana vasingadiwi. Zvinoita kuti isusu semadzimai tozopepa zvevana vaya, tozochengeta zvevana vaya, rungosara redambudziko ratiri. Tinowanikwazve tichisara tiri muuchirikadzi uye munyika mune mhirizhonga, mhirizhonga inenyaya kubata madzimai nokuti nguva zhinji madzimai ndo anenge ane mhuri.
Vamwe vataura vati mhirizhonga inogona kuitika sezvo yakatotanga muZANU-PF apo vatsigiri vayo vakarakasana kubla vayo masvondo mashoma apfuura. Musangano wanhasi wanga wakarongwa nesangano reHeal Zimbabwe Trust uine chinangwa chekuti vanhu vataure pamusoro pekodzero dzavo uye kugara murunyararo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.